Vamwe varwere vave kuenda kunorapwa pachipatara chemutendere icho chiri muZambia pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia weChirundu. Kunyange hazvo vamwe vagari vekukaribha nechirundu vachigaroenda kunorapwa pachipatara chikuru chemishoni ichi, rwendo runo zvinonzi vanhu vakawanda vari kunorapwa nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba pamwe nanamukoti muzvipatara zvose munyika. Mumwe wevamwe akarwara akanorapwa kumutendere kuZambia ndivaerasimas dzinotyiwei, ava vanoti hakushaike mishonga uye hakudhure.
Uku mishonga inenge inowanda chane kusaidi kwe uku kunenge kunowanika mishonga dzan kusaidi kwe plus kuchipa je varapwa kuZambia zvezvakachipa dhan kuZimbabwe zvinenge zvakatisiyana.
Mumwe mugari wekukaroi amai Faustina Gava vakasunungukira kuZambia vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kuZambia kunorapwa sezvo vachirapwa zvakanaka.
Vamwe vatobva kunana Karoi vari kutouya vachienda vaa
izvi zvinotsigirwa nemukuru wepachipatara chemutendere Sister Sangati, avo vanoti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurapwa pachipatara ichi. Sister Sangati vanoti varwere vari kubva kunzvimbo dziri kure seHarare.
But we have plenty of patients from Zimbabwe, a lot of patients. Don't know from when they are on strike, but it's routine. Even if there are doctors, patients, all from even from Karoi, Kariba, from there, even there are patients who come from Harare, actually to this hospital.
Sister Sangati vanoti uwandu hwevanhu vari kurapwa vachibva kuZimbabwe hwakangofanana nevarwere vemuZambia vavanorapa. Vanotiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuwanikwa mumawadhi ose.
All kinds of patients, maternity, patients who are sick, surgical patients for operation every day. Surgical half is 50-50. Zambia 50-50, so we are serving two nations.
Mukuru webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngusana Moyo, vanoti kuparara kwenyaya dzezveupfumi ndiko kwadzosera nyaya yezveutano munyika.
Zvinoti nyatsishupa, isusu patakaona independence, nyika dziri munharaunda medu vaiuya vachizo, even shopping chaiyo, grocery vaizotenga kuti vaiuya muno muZimbabwe. Tichivaseka actually kuti kana tichida kutaura chokwadi. Iye zvino ndo muri kundiudza kuti yari this, nokuti isusu tauraya chii? Ikonomi yedu kana kuti vanhu vasina mabasa kana ikonomi isiri kushanda, it means even government chaiyo haisi tina mari yokuisa muzvipatara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Emmanuel Sadza vanoti hazvishamisei kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kutsvaka kurapwa kuZambia sezvo vakuru vakuru munyika vachirapwawo kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambonorapwa kuSouth Africa apo vakamborwara vachinzi vakanga vadyiswa muchetura nevanhu vasina kuzivikanwa. Vaimbove mukuru webato guru rinopikisa reMDCT Mushakabvu Vamogen Tsvangirai vakasira muchipatara chekuSouth Africa vachirapwa. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopomerwa nevakawanda mhosva yekusagadzirisa nyaya dzeutano munyika vanogaroenda kuSingapore kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.